Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 30/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mafashamu emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure mekukanganisa matunhu akawanda munyika uye pachityirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyangwe upfumi hwenyika huchinzi huri kukura vachiri kunonga sose nemuromo. Varairidzi vochema-chema nedano rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvekuwedzerwa mari zvisati zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakatarisana nedambudziko remafashano emvura ayo ave kuparadzawo zvivakwa zvakawanda kusanganisira mazambuko, dzimba nemigwagwa mumadhorobha nekumisha. Pari zvino vanhu makumi mashanu nemumwe vanonzi vafa pamusoro pemvura iri kunaya iyi. Mafashano emvura awa ari kutarisirwa kupera nhasi asi akanganisa matunhu akawanda munyika pachishwirwa kuti pacha pararira zvirwere zvakaita sekolera iyo yagara iri dambudziko guru munyika. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tunze zvingaitwa mukuedza kudzivirira kupararira kwekolera panguva iyo mvura yakawanda iri kunaya uye vanhu vachiungana panguva yezororo reChristmas.
Tanga taura ndechekuti cholera idambudziko riri kuramba riri kupararira muZimbabwe and nemvura iri kunaya uye kuungana kwevanhu pamazororo chakwanisa kuparadzira zvakanyanya kana tikasaita zvinotarisirwa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye kuti vaya vanenge varwara vakwanise kuwana rubatsiro. Chirwere chekolera chinokonzerwa chirwere chatinoticho waterborne disease chinoparadzirwa muchikafu nemumvura nezvimwe zvakadaro zvatinenge tichidya kana kunwa. Saka michero iya yatinotenga kumisika kana isina kusukwa zvakakwana uyezve kana tisina kuita utsanana nekusangana nevaya vane cholera tinokwanisa kubatira chirwere toramba tichiparadzira. Saka chatingakurudzira ndechekuti vanhu ngavakurumidze kuwana rubatsiro kana vaita manyoka uyezve vasaenda kumagungano kana vane manyoka ngavagare mudzimba nokuenda kuchipatara vachikurumidza kuonekwa nana chiremba.
Dr. Ranga, mataura pamusoro pemvura zhinji iri kunaya mazuva ano muZimbabwe panguva iyo chirwere chekolera chichinetsawo kudai, chii chinofanirwa kungwarirwa apa Dr. Ranga, sezvo mvura ichinaya uye vanhu vachiungana ungana?
Vawande zvatingataura ndezvekuti mvura yakanaka iri kunaya inoita kuti tikwanise kurima uyezve yachakatira. Asizve kana mvura iyoyo ikange ine utachiwana hwekolera ino vanhu vanokwanisa kubata chirwere. Saka zvatinenge tichikurudzira ndezvekuti vaya vanochera mvura mumatsime ngavaboirise mvura vasati vadziise mvura vasati vaishandisa kugeza pamwe chete nekubika nekusuka ndiro nema michero iya yavanenge vachidya panguva ino zvakaita semamango.
Saka Dr. Ranga, chamunokurudzira kuti vanhu vaite ndechipi?
Saka zvatinonyanya kukurudzira ndezvekuti vanhu vaite utsanana, vageze maoko nguva dzese, uyezve vashandise zvimbuzi, nekuti vaya vanenge varwara nekorera ngava saenda pamagungano sezvatakurudzira, kuitira kuti vasaramba vachiparadzira chirwere, asi ngavaende vanoonekwa nana chiremba kuti vakurumidze kuwana mishonga nekuti vaitwe yatinoti hydration nekukurumidza, vamwe vanenge vachidawo maantibiotic. Izvi ndo zvatingakurudzira kuti vanhu ngavaite kuti tidzivirire kupararira kwechirwere chekorera.
Ko iyo hurumende iri kuita zvakakwana here pamusoro pekurwisa kupararira kwechirwere chekorera, uye chamungavakurudzira kuti vaite ndechipi?
Vahwande, ndinofunga kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kudzivirira dambudziko rekorera. Dambudziko rekorera rinotoda kuti paitwe a concerted effort which is quick, which will see my results immediately. Nokuti tikakwanisa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye vaya vanenge vabata chirwere, tinofanira kunge manumbers adzikira by now, asi zvatiri kuona ndezvekuti manumbers ari kuramba achikwira. Zvavanofanira kunge vachiita ndezvekushanda nema local authorities kuti vabatsirane. It's an issue for everyone. Uyezve nekushanda nevaya vemabhizimusi kana vaya vanoita zvepamusika, kozoti zvene kushanda naivo maindividuals, because munhu wese ane responsibility pamaindividual level kuincrease awareness pane vaya vanenge vane mabhizinesi anoita sezvemusika. Hurumende ngaivabatsire kuti pavanoshandira pange pane utsanana, uyezve vaya vasingakwanise kuvhura nenyaya yekorera ngavawane support yekuti mabhizinesi avo asabroka. Zvozoti zvevaya malocal authorities, it's really a concerted effort kuti tiite friends of further spreading yekorera. Saka zvatetiri kukudza ndizvo zvinodiwa ipapo, kana ari matende here, kana ari mabuilding here ari specific kuti vanhu varapwe korera, kwozoita zvekumobilize maresources zvinosanganisira maantibiotic, maiv fluids, mvura dzinodiwa, nekushanda nemamwe maorganization anokwanisa kubatsira kuti maresources ava available. Ndinofunga kuti maresources akawanda ekuti chirwere chekorera chidzivirirwe zvichaita kuti chikurumidze kupera.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
The Voice of America.
Sezvo tave kupeta gore, nhasi tiri kutarisa mamiriro ange akaita upenyu gore rino uye kuti gore dzva richange rakaguchira chii. Asi kunyange bhanga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank riri kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzine upfumi huri kukura kubva muna 2021 kusvika gore rino, vakawanda vanoti vari kutambura vachiti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
World Bank inoti inotarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana, kana kuti 4.5% pakupera kwegore rino, mushure mekunge hwakura nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana mugore ra2022. Banga iri rinoti gore rino Zimbabwe ndiyo ine upfumi huri kukura kudarika dzimwe nyika dzemusadec. VaMoses Kumbweya, avo vane bhizimisi diki rekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo, vanotenda kuti upfumi hwenyika hunogona kuve huri kukura asi vachiti havo hazvizi kuoneka muupenyu hweveruzhinji.
Kukura kweekonomi kunofanira kubenefita isu tiri pasi vemabhizinesi madiki nevanhu in general. Saka parizvino kana vakatiwo ikonomi yakagrowa weza World Bank kana kuti Ministry of Finance isu hatizvoni, isu totoona mabhizinesi ari kumbunyikizwa zuva nezuva parinobuda. Mari yatinoshandisa yatoti working capital iri kutoita diki. Saka zvakagozha kuti titi ikonomi iri kukura.
Joseph Chuma nengo yeboka Central Committee yebato rezanupf vanoti zvisine nekuvhiringidzwa kweupfumi hwepasi rose nekuda kwehondo pakati perussia neukraine, kukura kweupfumi hwezimbabwe kunoratidza kuti hurumende iri kuita basa nemazvo.
Hurumende yakanyatsobata nepamusoro panyaya yekurimwa kuyezve nekumining sector. Chirongwa chefumvunza ndechimwe chirongwa chakaita kuti zvinhu zvese zvifambe nemazvo, nekuti takatozoona kuti mhuri dzakawanda dzakagona kuti dzikohwe kudya kunokwana mhuri dzavo, uyezve vakatosara nezvimwe zvirimo vakatogona kutekura naGMB. Saka vakakonzera kuti vanhu vagone kuti vawane even mari dzokubhadhara maschool fees nemamwe maexpense avanogona kunge vachisangana navo semhuri.
Mutungamiri wezangano reZimbabwe Congress of Trade Unions Muzvare Florence Taruinga vanotiwo kukura kweupfumi hakuna zvakwakabatsira vashandi.
Hapana chatiri kutarisa kuti ichi ndochatakabata kupera kwegore rese nekuomerwa basi. Mushandi ari kutambudzika kusvika pakusaziva kuti ozvifambisa sei. Zvinova izvo zvinoratidzwa nekurasikirwa kwatakaitwa nevashandi vakawanda munyika yeZimbabwe, vamwe vachingodonha vachishayika nekushushikana mupfungwa kuti ramangwana richazovei, ndichabatei uye ndichatarisana nemhuri sei.
Izvo zvatsinirwawo namuzvari Tafadzwa Munoda Wafa vanotungamira rimwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe.
Isu sevarayiridzi nemacivil servants in general zvinototishamisa zvikuru, because kana tichitarisa mararamiro achaita gore rino tinotowana kuti standadi yeupenyu hwedu iri kuramba ichidzika, zvokuti varayiridzi vakawanda havachakwanisi kuisa kutya kwakakwana patafura yavo nevana vavo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nezangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vanoti kukura kweupfumi kunofanirwa kuunza shanduko inoonekwa mumararamiro everuzhinji.
Tinotarisa yatinoti the quality of the growth kana kuti the inclusivity of the growth. Zvakakosha kuti kura kune kuchiita upfumi hwenyika kunge kuri associated nekucreatwa kwemabasa uye nekuderera kweurombo. Challenge iripo ndeyekuti tikunyanya kurelya on maextractive sector especially mining, and mining haikunyanyi kuunza mabasa akawanda. Saka tafanira kudiversify economy yedu especially tichiemphasize nyaya yevalue addition kuzvicherwa zvedu uye kumaagricultural commodities edu.
Muzvare Taruinga vanoti kusave nemitemo yakajeka uye inoshanduka nguva nenguva pamwe neuori ndezvimwe zvezvinhu zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika.
Corruption ndo imwe yemhando redambudziko rakurisa munyika yeZimbabwe. Tichiwanikwa tichishainirwa vashandi isu tinobuda zuva tichishandira nyika nevasingaendi kumabasa vanorarama neukopokopo hwecorruption. Havatorina chiremera nemushandi nekuti ivo vanoona zvavari kuita zvichiringe zviri pamwero.
Vachuma vanotenderana nemaonero aya asi vachitiwo izvo zvinoitwa nevanhu vanoda kusvibisa hurumende.
Pakati pedu kune vamwe vanhu vanoramba vachiita zvinhu zvisingafaniri vanhu vanoita uori. Tine dambudziko rinobva kuvanhu vanogara vachida kuita speculation, vanhu vanokara, vanhu vasina hanya nekushupika kwevamwe vanhu. Ivo vanhu ivavo ndo vanogara vachikanganisa zvinhu vachiomesera vanhu, ndo vanhu vanotikanganisa ivavo.
Nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe nyika ichirasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore, kana kuti 1.2 billion United States dollars, ndeimwe yakaipa muromo pevakawanda gore rino, apo nepfenyuro yeAl Jazeera yakafushunura hwainoti huori hunobata mambure avo kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Nepfenyuro iyi inoti goridhe iri rinotengeswa kuDubai pachiitwa zveuori, asi hurumende inoti izvi ndezvemugotsi matsuro uye wa mnanga guavari kuzuru wa mafuta ya nguruwe ya wasina kujika. Asimkuru mkuru wa zanga nore Center for Natural Resource Governance, Fafara ya Maguu, wana tutaka kosha kutu urumende, iwandu zezinu, mnyao zericherwa. Urumende yaka vuma kupinda mchirongwa, chekuti igaziri senyaye jukwere tijayo ku World Bank, International Monetary Fund, nezime nyika, nima banga anukwere tesa. Izo jino sanga nisira kitasaru zuza kachena, ne utongi wejekerere. Dr. Chambara wanoti kuita jukuno guna kubatira jukuru, mkugaziri sajo upumi, aslano tuurumende inofanu wakuzipira.
Mainsi reforms na governance forms, ane ya ubatira mku dihilani ya the corruption. Ska tundaza watigurera tatoza narura 2024, urumende cha prioritize ku implement kwa kuma reforms ya kutu mzimrana na yokari. Ene mapartners edu under the high level structured dialogue platform.
Nyanzumi ya zezo upumi, mzunafundo Gift Mganu, wanushanda ne Durban University of Technology 102, nyaye kushomeka kwema getsi yaka kanganisa wanyaye upumi muna 2023. Vano tuu, nyaye urume ndi ukuramba ichishandisa dorare mwenyika ririkusha ya simba, irikupa kutuku gazirisa nyaye zezo upumi kunete. Asichipanga mazano chibanga Gurure Reserve Bank of Zimbabwe Rapid Assistance kwanyanya, vano utapana chakaipa pakushandisa dorare mwenyika. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze, kuderera kwemitengo yezvicherwa pamusika wepasi rose, pamwe nekuderera kweupfumi hwenyika yeChina, zvinotarisirwa kuvhiringidza kukura kweupfumi hweZimbabwe mugore rinouya. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% gore rinouya. Asi kuwedzera kwavakaita mitero mubhajeti regore rinouya kunonzi nevamwe munongedzo wekuti zvinhu hazvina mira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 mumulawayo, ndini Kudzana Msengi.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti varayiridza vasi kufara nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro musi wa 9 ndira vari kutanga fomu yekutanga vachienda musi wa 7. Vachere vanoti varayiridzi havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Mubhajeti regore rinouya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari dzemadhora ekuAmerica dzokubatsirikana dzaipopiwa varayiridzi kana kuti COVID allowance yave kuzopiwa semihoro. Asi vachere vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinobatsira varayiridzi.
Danho ratorwa nehurumende rekuti zvikoro zvichivhurwa musi wa 8 January 2024 harina zvarinonyanyochinja pamatambudziko atakatarisana nawo sevarayiridzi uye matambudziko atagara tichitaura nezvavo nguva refu.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo vachere?
Matambudziko aya anosanganisira nyaya yemihoro. Isu sevashandi mihoro tagara tinotaura kuti mihoro yatiri kuwana mishoma zvikuru. Tinoona kuti izvezvi tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro, mari chaidzo dzekuti vana tinge tichavadzosa kuzvikoro, isuwo sevarayiridzi vane vana hatitorina mari idzodzo. Tichangobva muholiday yeChristmas. Holiday yeChristmas yanga yakaoma zvikuru kwatiri isu varayiridzi.
Nechikonzero chei?
Nekuti tikatarisa kana yainzi bonasi yatakapiwa iyo yakauya mumwedzi miri haina zvayaitokwanisa kunge tichakwanisa kuti titenge tiunganidzewo tifare seyaiwa nguva yezororo yekuti tinofanira kunge tine mhuri dzedu tichifara, asi hatina izvozvo hazvina kukwanisa kunge zvichiitika. Uye apa tabva tatarisana zvekare nekuvhurwa kwezvikoro, saka tiri panguva yakaoma zvikuru sevarayiridzi. Tiri kuona zvekare kuti iro gore rinori tine nyaya yakaintrodyuswa negukota rinoona nezvemari, nyaya yemitero.
Pane dambudziko rei apa vachere?
Nyaya yemitero iyi inyaya ichaita kuti urombo hwedu hwatagara tiinahwo huwedzeredze zvakanyanya, zvokuti kutambura kuchange kuripo kwakanyanya kune suisu vashandi, nekuti tikati pamari yatiri kunge tichitambira ishoma, tobva tatanga futi kubatirwa mitero pane zvinhu izvozvo. Matambudziko acho anenge akatiremera. Zvisinei hazvo, isu sevamiririri vevarayiridzi hatisi kuzopeta maoko takatarisana nematambudziko aya.
Muri kuronga kuita sei?
Tine nzira dzachatora dzekuti matambudziko aya agadziriswa. Chinhu chekutanga ndechekuti isu tiri kuramba nyaya yemitero yakaintroduswa iyi negurukota rinoona nezvemari. Havangatibatire mari pa mari shoma yatiri kutopiwa nzungu idzodzo, tione kwatichabvisirwa futi imwe mari nekuti upenyu hwedu hunenge husina kumira zvakanaka. Saka isu tichanyorera hurumende tichiudza nyaya yemitero iyi, uyezve nyaya yatagara tichitaura nyaya yemasalaris. Hurumende ikasateerera izvo tinofungidzirwa kuti vanofanira kuteerera. Tine mamwe matanho akawanda futi atichatora kuti zvinge zvichagadziriswa. Tichavapetishena, tichaita zvese zviri pamutemo kuti nyaya idzi dzinge dzichigadziriswa.
Hurumende iri kuti mugore rataa kupinda iri ichawedzera vamwe varayiridzi zvikoro zvishanu 5000. Munoti kudii nenyaya iyi?
Tinotambira zvekare nyaya yekuwedzerwa kwevarayiridzi muzvikoro. Tinoziva pari zvino kune haya ticha pipu reshio kureva kuti varayiridzi vashoma, vana vakawanda, izvo zvinozokanganisa kunyatsodzidzisa uye kuti vana vange vachinatsowana dzidzo yemhando yepamusoro. Asi tinofanira kunge tichigadzirisa root cause iri kukonzera kuti varayiridzi vange vari vashoma.
Chikonzero chei?
Chinhu chikurusa inyaya yemihoro iri kutambirwa nevarayiridzi. Saka tinoona uchero hazvo kune varayiridzi vauya education mucharamba muchibuda varayiridzi vachibuda kuti vachisiya mabasa vachienda kunyika dzakaita sana UK vachinoita basa rekeyo, nekuti chero munhu apinda akangoonawo zvekare kuti haana chaari kuwana mukushanda kwaanenge achiita vachange vachingobuda. Saka izvi hazvigadzirise dambudziko zvamuchose. Dambudziko rinogadziriswa mushure mekunge wapa mihoro iri attractive, mihoro inoita kuti vaticha anga achiretainwa arimo muzvikoro, zvoreva kuti varayiridzi vedu havachabuda kunge vachienda vachisiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika vanenge varimo umomo muzvikoro.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Ngatiendei kuna Blessing Zulu zvekare.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa Our Lives. Nasi taita rombo rakanaka tasikwa na
Advocate James Bayanai. Ndiri director we Zimbabwe Youth Development Foundation Trust. Uyezve ndiri director we Zimbabwe Spelling Bee. Muchidimbu ndingati Zimbabwe Youth Development Foundation Trust i-organization inobatsira zvinhu zvakawanda zvine chekuita nevechidiki uye nevanhu vakaremara.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino neZimbabwe Youth Development Foundation Trust tanga tichifokasa neprogramu yatinoti The Forgotten Amputees of Zimbabwe. Apa tanga tichiedza kubatsira vanhu vatingati pachirungu maamputees, kana kuti vanhu vakabva kana kuti vasina makumbo kana maoko, nekuvatsvagira atingatiwo maprostheses maoko kana makumbo.
Makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takakwanisa kubatsira vanhu vanodarika ivo 50 as of now, kuvapa mareplacement hands kana kuti maprostheses maoko. Pari zvino zvakare tiri kutarisira kuti tiri kubatsira vanoda kusvika ivo 100 kuti tivape makumbo, vasina makumbo. Saka makumbo aya ari kugadzirwa kuno kuAmerica, tozoashipa zvedu achienda kuZimbabwe. Asi takakwanisa kutora all the information of all those amputees that are missing their legs. Saka ndo mamwe maprograms atina opa nguva dzino idzi zvakare tinobatsira kupromota yatinoti literacy.
Muno batsira sei munyaya dzedzidzo idzi?
Iko zvino tine container remabhuku, ma children's books, ma library books, riri munyanza riri kuenda kuZimbabwe rinofanirwa kusvika end of January. Tichange tichishanda nemaschools akawanda wanda ari kumamisha vari kutanga malibrary tichivabatsirawo kuti vatange malibrary through mabooks iwayo and other educational resources. Zvakare tiri kurana imwe program yatiri kuda kubatsira chikoro chekwachiri Manzu chinonzi Maware School.
Muri kuda kubatsira sei chikoro ichi?
Tiri kuita mushandira pamwe nevamwe kuti tida kushamisa vana vepachikoro ipapo. Tiri kuda kuvatengera vese vachingovhura chikoro chete. Pane vana vanokwana kuita ivo tongoti vari close to 300. Saka tiri kuda kuvatengera shangu vese zvavo pachikoro pese. Ndo zvimwe izvozvi. Then ndiri kudivire Zimbabwe Spelling Bee. Tiri kutanga yatinoti iyo Zimbabwe National Spelling Bee Program. Takaona gore rino iri takaita zvakare National Spelling Bee Program. Ma competitions ezviperengo anoitwa nemaschools ari munyika yese yeZimbabwe, the whole country. Takakwanisa kuita this year takaita a successful competition, takaita ma competition kuma provinces ese. And vana vedu vakahwina pama nationals, takazoita ma nationals kuHarare vakahwina vakazoenda kuUganda. Kwa no compete against other countries dzakawanda chaizvo chaizvo dzinosanganisira vana South Africa, Nigeria, iyo Uganda, Ethiopia, South Sudan nedzimwe dzakadaro daro.
Vakasimudza mureza here vana vakabva kuZimbabwe?
Vana vedu vakanoita zvakanaka chaizvo. Vaviri vavo vanodzidza, one anodzidza pa Kyle College anonzi iye Madombiro. Neumwe wacho akauya nema bronze medals.
Ko gore rinouya zvinenge zvichifamba sei?
2024 takuita program iyo in another national program. Tiri kutarisira zvakare kuti 2024 program ichapinda vana vanokwanisa kuita ivo 10,000 throughout the country. Then azowina ma national competitions achaenda vachaenda kunoenda about 6 ma winners ku Nigeria, ku Abuja muna December of 2024.
Ko vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi chaizvo advocate bayanai?
Vakaenda pa Facebook vanoona, vanoti tsvaga ipapo, vanotsvaga inonzi Zimbabwe Spelling Bee vo like zvavo. Kana kuti vanotsvaga zvakare imwe yakanzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust vo like zvavo. Ndo mapage edu maviri iwayo ari pa Facebook. Kana vachida kufollowa zvese zvatiri kuita vanotibata ipapo. Uye kana vachida vane ma request avo kana zvimwewo vanongotibata, vanongotisira ma inbox.
Aiwa, tinokutendai advocate bayanai nebasa guru ramuri kuita uye nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe ivo vari muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino Our Lives, apo munenge motangazve kuchipakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing Zulu vatereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chino svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mafashamu emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure mekukanganisa matunhu akawanda munyika, uye pachishuyirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyange upfumi huri kunzi huri kukura, vachiri kunonga svosve nemuromo. Varayiridzi vochema-chema nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvekupamhidzirwa mari zvisati zvanzwikwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Abayiphathelane leZimbabwe.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kumpalakazi 2023. Igama nguChris Dande. Endameni zethu lamhlanje, ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla.
Sathi umtambo we-finance labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangikhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwona lo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bani.
Kufana nalokhu okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izinto zonke zomzimba nesilungu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwevidiyo yengoma yomhlabeleli uJah Prayzah ethiwa Waletikali, abanye abathi ayihloniphisi ngoba ilamantombazana agida enqunu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho osekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla uMnumzana Tererai Obey Sithole. USithole ubevinjiwe ukubuka kumbe ukuxoxisana labantu enkundleni yebandla lesi-CCC. USithole uzonde waze wahlasela abaphathi balinkundla esithi bamthiya phandle. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Seziva elova inkundleni le uthe kube liphutha nje ukuvinjwa kukaSithole kungenziwanga ngabomo. Kodwa abantu abalobe inkundleni le bathe akwenzakali ukuthi umuntu asuswe ngephutha, okutshengisa ukuthi kulokulwa kwenkokheli yebandla. USithole wake waba ngumgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Siziba kumbe uSithole yehlule.
The Voice of America, VOA.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwona lo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bana. Osekudanise abaningi ukuthi inhlanganiso ezibona ngomnotho wamazwe ezibalisa iWorld Bank zithi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngathi ubungumnyaka onzima kakhulu ngasikhangela umkhonomi labantu makhaya. Umphathi mtambo we-finance labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangikhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela, abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. Uzabona ukuthi abantu abaningi baqhubeka besiba ebunzimeni khathesi umnyaka uphela. Sikhangela njalo ukuthi khathesi kungaba le drought ukuthi kuzaba nzima futhi sikhangela umnyaka oza.
Kodwa siyabona ukubana umnyaka wonalo ubungafani leminye iminyaka ekuthini ezitolo lapha ubusitunga ngena uyayithola yonke into oyifunayo. Singathini nxa ukhangela ukubana into bezingahambi kahle kodwa bekungcono phakathi kwezitolo ama supermarket.
Leqiniso lelo elokuthi into bezikhona sibili nxa sikhangela iproduction okanye njengani iproduction yezinto even ezivela elizweni iproduction ebikhona sibili kodwa ezikhwameni zabantu bebengela mali yokuthi bathenge izinto zakhona. So uzabona ukuthi abantu bebethenga engxenye kuma-tuckshop lezinye iindawo ezithiphileyo mbita. Uzabona njalo ukuthi i-economy yethu ama-supermarkets lamanye ama-companies amakhulu bebelobunzima sibili ngoba bebesithi ama-tuckshop asethatha i-business lawo.
Ungathini nxa ukhangela le isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika kuyatshengisa na ubana kulube kulobunzima.
Umnyaka uqalisa idola laseZimbabwe beliqinile lijana kodwa siqeda kathesi uzabona ukuthi nxa sikhangele i-black market kumbe singathi ungasikhangela i-black market sabona ukuthi isisindo se-dollar siwe kakhulu engasi-compare kumbe ngasiqhathanisa le market le e-Reserve Bank eyokuthi i-dollar baya lithi 7,900. So uzabona ukuthi isisindo se-dollar azange sibe stable sike sahlala okwesikhatshana endaweni inye kodwa umnyaka usuphe la khathesi sibona njalo ukuthi idola leZimbabwe selishiywa futhi.
Manje nxa sikhangele elakusasa ubona lizaba lobubelo na?
Ithemba ngelo ukuthi aloba abantu bengazuza emasimini lapha bengaba lenzuzo esingathi etho lutho ngoba ukukhanya njengani into ezinjenge drought azifuna ukuthi zibe lobunzima lapha. So ngasikhangela njalo ukuthi i-budget esalethulwa ngoba umthuli Ncube kukhanya njengani li-local lama-taxes amaningi abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. So ngibona njengani elakusasa ukulobunzima futhi obukhona mbijana.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera ocubungula izomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela mampawa kubembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ukwenza emaphandleni izakhamizi zesabelo sezansi emandebeleni zithi ukuma lukhuni komnyaka ka-2023 ngenxa yendlala edalwe yikungani kahle kwezulu okubangelwa yikuguquka komumo womkhathi kukhanya kuzaqhubekela phambili. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo likhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube nganeno. Izulu liqale ukuna okuzwayo kusukela ngelanga lekhisimusi yosekuthiye abanye sebelethemba lokuthi mhlawumbe bengadobhadobha okuthile emasimini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziningi zithi bezibhekane lendubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi. Ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindi uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi eGogola insiza uDumangoye belaleziko lonyaka.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka olukhulu kakhulu ezimpilweni zethu.
bekungela kudla silendlala emangalisa sesiswela la izifuyo lathi sesiswela lokuthi sidleni sesilimile ngezulu naleli linile esikhangelela ukuthi kumbe khona siza kuthola kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona okokuthi sikhangelela ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini udla sisalinde lokhu esikulimileyo.
La mazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi sesitele zeKwana North, uMnumzana Zwelithini Gabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusitsho ukuthi-ke abantu abazuzanga kudla emasimini kwasokusithi-ke la manzi amanzi aswelakala sibili sibi sokuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke. Lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi.
Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe kwana North udobunzima ababhekane labo lomnyaka bekukuzinga laphezulu.
Siphathe kubi kakhulu, intengo yempahla ibikhwela njalo nje imali ngapha singayitholi. Kwazothi lapho ususiyaphela umnyaka izulu laphuza ukuna safelwa futhi izifuyo okuyizo esikhangelela ukuthi yibhenki yethu. Sonakalelwe kakhulu yizifuyo lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha eMandebeleni.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni.
Uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni lokwehlisa intengo yempahla ezitolo lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa.
Kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukubona kwezulu kuleviki izakhamizi zebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba besilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe esewula. Izidumbu zababili laba zitholakele. Izanuse zomumo omkhathi zikhuthaza uzulu ukuthi engalinga chapha imfula egcweleyo. Izulu belithina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngezibhekane labesifazane sixoxa lo nkosazana Magdalene Moyo osehlale kweleBhilitane okweminyaka eyisikhombisa edabuka eZimbabwe eCholocho.
Mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu sonke sawazi ukuthi ekhaya nakanjani, ekhaya lekhaya akukaze kube mnandi futhi ube kude lasekhaya. So kwenzeka ikhuluma ngendaba yemisebenzi nayonke into sasikolodo sokuthi awukho ekhaya, sihlala sikhona especially ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Manje uyakucabange yini ukuthi ngeminyaka elandelayo uzabuyela ekhaya?
Ya, ngalithemba. Ngiyake ngicabanga ukuthi ngeminyaka ezayo umuntu abuyele ekhaya, ngalithemba, nginasifiso.
Manje siyasizwa abanye bekhala ngokuthi ungaya emazweni imendo kayitholakali lokunye okunjalo, ukubona njani wena?
Liqiniso, liqiniso, lamangendanga.
Kanti kubangelwa yini? Kungakubangelwa ukuthi abesilisa abaya emazweni basuka besiyadinga abanye abangaso bekhaya, omama abangaso bekhaya.
Hayi, mina ngazi, kodwa mina into esengiyibonile, into engitsho engiyibonayo so far ukuthi kuyasetshenzwa lapho kulela ukusebenza, kusenda ngabantu, abantu abafani kodwa ana sithilela ukusebenza and imali eningi umholo mhlawumbe ma uthola umholo wonke ihafu yonke kumele ukuthi ubhadale ngayo indleko zogeski, irenti, into ezinjalo. So esifuna esiningi ukuthi siziye endaweni lapho ongahlangana khona nabantu ngobathi shop spaces or ukuba ne-social time siba sincane kakhulu and akwenzeki ukuthi abantu ngesikhathi esisodwa be-off bengi kumsebenzi. Munye akasebenzi namhlanje omunye kusasa sebenza. Manje ikhisimusi ngama holiday ababelungu balapha bayakhuphula umholo ukuthi hayi mhlawumbe mangabe uzohola $10 manje ikhisimusi uzohola $15. So kuyaheha. Akwenza ukuthi ah ngihamba ngemsebenzini. So azi kwabanye abantu but mina engikwaziyo esikhathini esingikuthi abantu bayasebenza le ama bills alapha mani asizulu kakhulu. We hardly have into abathi social time like bakhona abakwenza but abaningi lelo kusebenza dala ama bills sithumele ekhaya nathi sidle. So ona ngathi mangithathi 2 days ngahamba ngayo mhlangana nabanye abantu kumbe angabuhlala kuphi nakuphi endaweni esithile ubona ngathi sewumoshe kakhulu ezinjalo.
Manje nxa ukhuluma ngokuphathisa ekhaya liphathisa okunganani ngoba sesike sezwa abaphathi ntambo bezimbabwe besithi bona imali enenge ephathisa ilizwe ivela phandle kwamazwe liphathisa okunganani.
Umuntu usebenzele ekhaya esikhathini esiningi mina mangibona esikhathini esiningi like njengoba beke wabuza ekuqaleni ukuthi umuntu unaso yini isifiso sokubuyela ekhaya sukusila ukuthi awuthi ngiyakhe kancane kancane kumbe ngamabhizinisi kumbe kusiza la esibuya khona whether kuselokishini whether kusemakhaya nawe uyayifisa intuthuko angithi sometimes siyenze la ama-cooperative ukuthi ayi mhlawumbe masingafaka amanzi endaweni ethile mina ngibuye echolotsho mama mubuye echolotsho uthi eyi echolotsho laphayana ngathi umuntu kungaba namanzi isibhedlela zangikhona imqondo uhlala usekhaya hayi ukuthi intuthuko yonke uyayifisa khonayo lapha okuhle ufisa ukuthi sengathi ngabe nabasekhaya bayakuthola zabethana ukuthola abantu abaselfish abathi hayi mina ngiyasebenzela nabantu abami sidla imali silana siright kukalutshwana kakhulu I think futhi nangendlela esikhuliswe ngayo
nxa sikhangele okwenzakala kathesi ekhaya ikakhulu kwezepolitics lina basemazweni likuthatha njani kukhona yini eliyaliphathise ngakho njalo eliyaba lifisa njengoba lingavoti lingavunyelwa ukuvota lisemazweni lina lithatha njani ezombusazo
phathisa lapho siphathisa khona ngendlela ezineyo ukuthi abantu abayiba abakhona emakhaya beyiba abaqhubekisa umsebenzi and esikhathini esiningithi ke ngesona ukuthi siyacindezelelwa kakhulu abantu bakithi abafakwa kuma-positions khonokhani ukuthi likubonayo mhlawumbe makuvotwa ngisho iphephalele liyani elabe libhaliwe ukuthi votela iphathe thile so abantu abasekhaya kunzima ukuthi balenze bayawenzise abe maningi bakhankase so omunye nomunye uba naso isifiso sokuthi okay mina makukhankaswa kungakhathalekile ukuthi umuntu ukhankasela yiphi iphathi kuba nangindlela zokuthi kuhlanganise izimali kuyenzwa ama-fundraising abantu baphathise ngendlela ezihlukeneyo futhi bezame ukubona ukuthi kuba nomehluko or kuba nenye i-government makunzima but esikhathini esiningi abantu bayayenza.
Hello ke bekungunkosazana Magdalene Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala kweLebhilitane ubexoxa ekuhlelo lwethu lwezabesifazane asidimaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo ungasela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha eka Ja Praiser sibona abanye bekhala ukuthi hayi
akayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amantombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo labo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenziwa ngumuntu wakithi ngumuntu wesintwini. Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba nesilungu engelahlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izitho zonke zomzimba ngesiNdebele kungaba nzima ukuthi eze khulume izitho zensitha ngesiNdebele ngoba vele akujayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal.
Kodwa bakhona abathi nangu siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana gida bose enqunu. Kodwa abantu bayathakazelele la mavideo. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kaJapreza?
Njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni, siyababona beSouth Africa bayakwenza lokho njalo akula ukukhonona ukuvela ebantwini bakithi. Abujayelekanga ukuthi bekubone kusenzwa ngomunye wethu. Yikho bekhonona. Kodwa mina ngibona okwenziwe nguJapreza kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise somewhere. So bazajayela, I hope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho ubona ngani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavideo afana layo nale ekaJapreza kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Kwafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi uJapreza uzaqhubeka esenza khona okwakwenzileyo ngoba engalahla ithemba uzabe sebaprove right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJapreza ukuthi kuhuge abantu, kathesi nangu abantu bakhuluma ngayo le ividiyo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kubekwaza kwenzayo nje. Njoba ngisisho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona nalokho kwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikaze sikhulume ngawo. So njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity. So mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo esikhule ngayo especially eZimbabwe kuzaba lokukhonona nokukhuluma okuthize ngoba abajayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional artist. Ngakho-ke hayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikho ukuthi khona ngiyoqala emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini aboBeyonce, siyakubona kuma-videos awe South Africa awomhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sowusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu ngabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona i-art.
Lo-ke bekunguVusta Mkhaya, umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye.
Okwamanje sesisiya kuhlelo abaculi bethu. Liviki sihamba lomculi wengoma zesintu uBrian Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi Ezebhubesi, The Lion's Pride. Yena osethule isingle elesihloko esithi Dear Bambo Lwami. UBrian udabuka kombimba esigabeni seBhambathi ePlumtree. Nangu-ke lapha exoxalo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Thank you. ngibingelele kumphathi wehlelo, ngibingelele kubalaleli bomsakazo, ngicula umculo wesintu okuwumculo omusha okuyigenre entsha obizwa nge-Afro Imbube Traditional Music, okuwumculo engiwusungule 2018. So far senginama-albums angu-2 ne-single track eyodwa eyengizonethulela yona lana emsakazweni enesihloko esithi Dear Bambo Lwami, okuyingoma engisebenze nama-artist angu-2, uKendi Ncube ongumculo we-gospel, noDonald Mlalazi ongumculo we-gospel naye.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngase South Africa eSoweto, obafisa mhlawumbe ukuthi baxhumane nami, baxhumana nami lezi nombolo +27 84 61 32 505. Angiziphinde, +27 84 61 32 505. Sesiyakwazi ukuthi sixhumane, siwazi ukuthi asihlele indlela zokuthi angazithola ngayiphi indlela, ngoba for now indlela ezokuthi umculo muwuthole mhlawumbe uma uwuthenga uyakwazi ukuthola ku-USB.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Umlayezo engiwubhekise kubalandeli nakho, ngizwisa amazwi okubonga kusukela ngisungula lo mculo, ngisungula le iqebu, ngiqale le ndima ngo-2018. Ngibonga mina uxhaso lwenu.
Ngeze bhubesi ke lezo The Lion's Pride, uBrian Sibanda asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ubexoxa ke lo Ntungameli Nkomo Studio 7, kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ubudlwangudlwangu kubandla le-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla. Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libovilivana. Igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.